vanokokera nhengo dzeCCC muNational Assembly vaClifford Chatwayo vaudza Studio 7 kuti havana zvizhinji zvavangataura pari zvino, asi vachagara pasi voziva kuti votora danho ripi.
Ichasangana yokurukura nebhara richatorwa, asi bhara guru ratopihwa, ndo bhara renyika, ndo bhara rinoteedzerwa. Munoziva vachamisa ndo rakakunda zvine mukurumbira. Matiwi mana ese enyika, vanhu vese vaichamisa titungamire.
Vashatwayo vaendera mberi vachiti vachanzwa upfungwa dzevakavavhotera kuti votora gwara ripi.
Chakakosha ndechekuti tinzwe vanhu kuti vari kuti chii vatinomirira kumakosiwezi kwakasiyana siyana, nokuti hatinangomuka tamira muchipinge South kana kuti muany constituency. Takatoiswa nevanhu, vanhu vanofanira kunge varivo vachiisa pamberi, asi vanhu vese ndo vanofamba vachiti chamisa.
Asi dzimwe nhengo dzeparamende dzinosanganisira Muzvare Fadzaima here, vaAgents Gumbo navaDaniel Molokele dzadzivisa kuti hadzichinei neCCC sezvo dzakabuda mubato iri nezuro navachamisa. VaMolokele avo vanomirira Hwange Central muNational Assembly vaudza Studio 7 kuti havachinei nezviri kuitika muCCC.
Pachipachi tatosiya, saka vanogona kutidzinga kana vachida. Vakadzinga vana chipahanana zvavachinzi the physics members of CCC. Isusu ndoo vanhu vanotofanira kutidzinga because aivo personally physics members andogona kuringwa nerecord.
Gweta vaFred Masarirevhu vati nhengo dzeCCC dziri muparamende nemakanzuru dziri parumananzombe nekuti veruzhinji vari kutarisira kuti dzichatevera vachamisa, asi vakati danho iri rinogona kudziomera mberi nekuti dzinenge dzasiya basa dzisina kudzingwa zvinozoita kuti dzisazokwanisa kukwikwidza musarudzo zvekare.
Ndinoona sekunge kuti vakasiya vari vega zvinokwanisa kuva kunetsa pakuti vazodzoke vakukwidza, asi vakaita zvekunzi vadzingwa vanokwanisazve kudzoka, nekuti izvezvi tarisiro iri kuvanhu ndeyekuti vange vachiita basa.
Asi vanoongorora nyaya dzezve matongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gazikwa vanoti izvi hazvisi kuzotadzisa nhengo dzinoda vachamisa kuvatevera.
Zvimwe zvacho tatotaura pamatandi mutandi nezvinozivachati isusu taakutobuda nemukuru wedu, saka vanenge vachitegera vachamisa vachawanikwa nekubuda muCCC.
Vanoongorora nyaya dzezve matongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Vekezela Gumbo vanotsanangura kuti vese vanoda kupinda mubato richaubwa navachamisa vane mukana wekuita izvi vasina dambudziko.
Inini ndofunga kuti kepu iri right chaichai yekuti vanhu vaya vanofanira kudhinaunsa chiCCC chatsava voramba vari muchi muparamendi kusvikira chavawo atora kepu yekuvarekoda, vakarekoda ndio pavanozogona kupinda under ticket renew party inenge yapona.
Nhengo dzeCCC dziri kutarisirwa kusangana nesvondo kuti dzione kuti dzingaendese mberi basa sei zvichiteera kusiya bato kwavachamisa. Zvichakadai vanozviti ndivo vakapanobada chigaro chemunyori mukuru weCCC vaSengezo Chavangu vatenda kuti utungamiri hwebato ravo hwadoma mumiriri wechikanga muparamende amai Linet Karenyi Kore kuti vatungamire nhengo dzebato iri muparamende kana kuti leader of opposition chinyori chigaro chaive navachibaya avo vakadzingwa mubato. Amai Karenyi Kore vaudza Studio 7 kuti havamu chavanoziva nezvenyaya iyi vachiti vakamirira kunzwa kubva kuna vachamisa kuti votora gwara ripi.
Hapana chandiri kuziva, ndatongoona pasocial media pari kunzi Karenyi has replaced Chamisa. Ndinogo replace president Chamisa, ndichiva replace ndiri mumhepo iyi. Uno replace pani? Ndiri ndega here? Ende ndava replace zvaita.
Zvichakadai vanokokera nhengo dzezanu PF muparamende vapupuraito garepi vanoti kubuda muparamende kwenhengo dzeparamende zvichitevera vachamisa hakukanganisi basa reparamende nekuti ZANU-PF yagara ine nhengo dzakawanda kudarika CCC.
Isu seZANU-PF hatina dambudziko nokuti tinoziva isu tinouwandu muparamende macho, ivo vashoma. Kutoshaikwa kwavo kunogona kusatoonekwa nokuti vagara vari vashoma.
Vachamisa nezuro vakasiya bato ravakavamba nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kupindira kweZANU-PF mubato iri richishandisa vanhu vakaita savachavangu. Bato reCCC rave bato retatu rasiyiwa navachamisa mushure mokusiya bato reMDC ravakatungamira pakashaya vaive mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai. tangirai mushure mukunetsana namuzvare Tokozani Kupe vakazosiya zvakare bato reMDC Alliance mushure mukunetsana nava Douglas Monzora ndakamirira Studio 7 Harare ndini Godwin Manguja.